Yeah, I'm on the railway constituency. In the middle of what age, such a man we can see. Yeah, the argument of Tangano, Nasabu, which is Kissy Gravan with Kucharwan, cannot go right after my election, Kuniwe Saja Fotera, opposition part. Yeah, Mam Juru cannot see Chamisa. MDC Alliance.
Paka izvaro kutozvitaura pachena pajekerere pakazara vanhu.
Pakazara vanhu musangano zvirei. Muswa 2 July. Ndakatendisa nyaya yacho kupolisi. Nyaya yacho yakanzi kaenda kukoti asi akadzoka nezuro. Vari kutozviziva kuti tisu takaenda kunovamhangarira kumapurisa. Tisingaziva kuti action yavachatora sezvo vaita vanhu vachaurayiwa. Tikutongotyawo kuti anytime itogona kungorekwa.
Ivo vamwe vanhu vagari manje vemunharaunda vari kuitambira senyaya yacho.
Vanhu vakutotya zvavanhu havasi kutoda zvokutisidzirwa, but kana uchingowataurwa kunzi uchaurayiwa of which Mount Darwini ndo nzvimbo yakamboitwa njambanja vanhu vakaurayiwa, vanhu vakarohwa. Saka vanhu vanenge vakutya zvinozovapa kuti vanogona kuzovhotera pasiripo.
Ko ivo vamwe vema opposition party varimo muarea vari kutiwo kudii?
Vanhu vari kutoti nyaya idzi dai mapurisa apindira ambouya achitoita mameetings nevanhu kuitira kuti vanhu vazive kuti gore rinoi free and fair, hapana kutyisidzirwa.
Pane here vati vambotaura kuti pari zvino vati vatomborohwa kana kuvhiringidzwa panze pekutyisidzirwa kwavari kuitwa vanhu chete kudai?
Hakuna atamborohwa kana kuvhiringidzwa, asi nyaya yekutyisidzirwa seteriti kunoku kwakaoma, kunoku kwakatooma zvokuti maposta kwakasungirwa maposta anosvera ariko usiku yobva yabvarurwa, zvokuti wesuspect kuti munhu iyeye ndiye mumwe chete ari kutyisidzira vanhu ndiye ari kuya achibvarura maposta.
Hamuna kumboedza here kutaurawo navo mune zvavari kuita izvezvi izvi? Vanoteerera here manje?
Vanhu vezanu pf havateereri because ivo vanenge vachiti tisu tiri kutonga. Vatomboteerera, asi nenyaya yekuti vanhu vaakupotekedzwa neintimidhesheni manje.